Mushandi anwa mushonga uyu ndivapfunga zvakata. Mumwe wevashandi veAllied Timbers vaisa musasa pamuzinda wekambani iyi kwemasvondo maviri vachida mari dzavo dzemihoro yemwedzi gumi neminomwe. Vazvakata vari muchipatara cheMutare Provincial Hospital umo vanonzi vave kunzwa zviri nane. Vashandi vanosvika makumi manomwe vakamiswa mabasa vakavimbiswa kuzobhadharwa mari yavo mukupera kwakurume asi hapana chavati vawana. Mumwe wevashandi vaWelly Brand vati mumwe wavo vazvakata vakapindwa nepfungwa yekunwa chefu nekuda kwekutsamwa sezvo vamwe vapedza zvipfuyo zvavo vachitengesa kuitira kuti vaendese vana kuchikoro pamwe nekutenga chikafu. Vatiwo nyaya yekudadzirwa mapurisa kuti avadzinge pamuzinda uyu iri kuvarwadza zvikuru.
Dzedu mukati isi kubvunza mari ivo vakutinzira mapurisa zvinoita ndo chikonzero chikuru chakaita kuti ndakumushonga nekuti inini ndakasevha kavha mu17 manzi ndisina kuti pei mari handiti ndoya panapa ndobvunza mari yavo ndokuti handiisirei mari ndoda kuvaka nguva yandakasevha ndihandisi kuvaka vana vakagara kumba havasi kuenda kuzvikoro tine dambudziko kuti vana vakagara nazvino havasi kuenda kuzvikoro ndiyo zvinobvi child abuse. Child abuse imbori ipi nekuti mwana haasi kuchafunda handiti saka mwana zvaasiri kufunda toita sei titei mari kuti ione kubhadhara zvikoro. Zvikoro zvakavhurwa pari zvinezvi hapana mari pari zvino kuti tibhadhire kuchikoro. Vana vari kudzimba huku mbudzi kumadzimba takapedza zvese kuendesa kuchikoro asi tichisaivha kambani kuti vachazotibhadhara mari yedu. Saka munhu akasvika kuti zviri nane ndine mushonga nekuti ndakasevha zvese ndikapedza mwana wangu akagara imwe ndoti nditei mari yangu ndione kubhadhara stendi yandakatenga ndibhadharire vana kuenda kuchikoro. Zvese zvemuri kundinyima muri kutidzoka kumba kusina mari saka zviri nane ndine mushonga ndofira pano musina kundipa mari yangu ndiri kuzofira pano. Nanhasi arimwe mukati umu ari kuti ndisina musina kundipe mari yangu ndiri kufira pano handisi kuzodzoka basi nekuti kumba kwacho.
Mumwe zvemushandi vasvipika rigoto vati havazi kuzobva pamuzinda uyu vasina mari kunyange hazvo mapurisa apuhwa court order nedare raMajor Street yekuti vabude kunze kwekambani iyi.
Hatibvi pano tisina mari Allied ndakashandisa 14 months unpaid saka iwo vakutidzinga pano pamusana kwetu kwanzaizvo ndiwakatanga kumhangira nyaya yekumapurisa. Kunze kwekuti isusu taifanira takadini takatanga kumhangira nyaya yekuti tokatangorirana pakutaura. Saka hatizobvi pano kusvikira nechizoona umwe uchizomwe mushonga kuti ndichifira panapa guva rangu achanditeka tikafuri kuizi kumhatso kwangu andakabva.
Vakuda moto vati vange vava nemwedzi yakati kuti vachishanda pasina mugove wavo.
Irwadzi kuzi iri ngandano 12 manzi ndiri kushanda ndini tashanda kudaro kuti vachangomiswa basa tinozvimirai. Hatina kuudzwa kuti mazomirane naweyi saka patakazonovhunza mari ndopa kuzotairizva kuti chienda kwamutare kuAllied Simba munodii munovhunza mari ini. Saka tichiuya panapa ndopakachizotanga mhiremhire yekuzi mapurisa achiti saka chazivi kuti imhosva here munhu kuvhunza mari yake wechinguva akashanda. Ndasi vamwe tatakatombomira chikoro ichitoti hatikamboshandashanda tozoonawo mari dzekuti tiregese mafomu 40 pese ezvikoro. Saka hatichazivi manje kuti zvinhu zvacho zvakamira sei tikakuti ndoda kusigira vagoza hazvo zvichirwadza saka kuda kuti ubatsi.
Vamoto vati vazhinji vavo vari kurara pachena munguva yechando ino nevacheche vasina chekufuga uye kana chekudya. Gweta riri kumirira Allied Timbers vapasi munyakureba varamba kutaura nestudio 7 nhasi vachiti titaure namuzvare Veronica Gutu avo vanoona nezvekubudiswa kwemashoko mukambani iyi. Asi studio 7 yakundikana kubata muzvara Gutu kuti vatipe divi ravo pamusoro penyaya iyi. Ndakamirira studio 7 mamutare ndini Lwedha Moyo.